Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakadzivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika yoyandira kuti mutambo wenjuga wava kuremera MDC inotungamirwa naNelson Chamisa zvichitevera mutongo waNezuro wakaturwa navatawanda Chitapi. Sangano revarimi rotambira mitengo mitsva yechibage, asi richiti haritsi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakadzivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa manheru apfuura kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 2766, uye vakaongororwa kusvika nezuro vava zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu, kana kuti 46,613. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vava makumi masere nevapfumbamwe, uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru, kana kuti vadarika 5,950,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru zana mazana matatu nemakumi matanhatu ane vashanu, kana kuti izvo 365,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights kuChamhembe kweAfrica, Vadeva Mavhinga, vanoti mutongo wakapiwa nezuro navatawanda Chitapi unopa mukana bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa kugara pasi nevatsigiro varo porongwa matano ekutora. Vamavhinga vanoti zvakakosha kuti bato ravachamisa ritore nzira isingarambe ichiridzosera kumatare, vachiti pamutemo zviri kuitika kumatare ndizvo zvinonzi njuga yadya mugwandi.
Mutongo wavachitapi pamusoro pemakakatanwa ari musangano weMDC unoreva kuti njuga dzava kurema. Unoreva iwo kuti vahwende nevamwe vavakanzi havakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva, nekuti MDC Alliance harisi bato nechimiro charo rega zvekuti ringamire pamberi pematare edzimhosva. Izvi zvoreva kuti dare raiona kuti muzvare kupe nevamwe vavo vakadzora kubva kuparamende vahwende vakaonekwa sekuti vane mvumo kana kodzero yekudaro.
Vamavhinga, takanzwa mutauriri weMDC yavachamisa nezuro muzvare Fadzai Mahere vachiti ivo havanei nemutongo uyu, asi kuti simba rehove riri mumvura, tichitaura mashoko avakaburitsa. Nokudaro vachadzokera kuvanhu, munoona sei mashoko akadai achibva kumunhu ari mutauriri webato zvakare ari gweta?
Mashoko amuzvare Fadzai Mahere zviro kwazvo kuti sebato vanofanira kuenda kuvatsigiri kana kuti kunhengo dzavo kunonzwa kuti zvazvadai chii chingaitwe. Zviro kwazvo izvo zvinofanira kuti zviitwe, nekuti kanda vasinge wapo makata pavari apa zvinoda kupana mazano kukanya urangana saka kupana mazano kutsvakita tsvakudzo mukati menhengo dzavo yakakosha asiwo zvakare zvinoreva kuti ngapavhenekwe kuti kana matare edzimhosva asiriwo achange achitaura zvinonzwika kumapato ezvematongerwo enyika kureva kuti gwara rekupota vachienda kumatare edzimhosva igwara rine tsarukano here kana kuti kwete uyoyu mubvunzo unofanira kuti upindurwe nemusangano nenzira yakajeka nekuti hazvinaki kuti vanhu vaite bope rekuti handei kumatare edzimhosva tinoyananiswa kana kugadziriswa nyaya dzedu asi edzezvo ochizonzi aiwa hatifungi kuti matare edzimhosva akamira pachokwadi samutongi gava maenzanise kana pachinge paine kugunumuna azvioneke kuti saka zvichazoveiko vanhu vanofanira kuti vaende kupi ndeipi nzira inobudisa chokwadi chinogamisirwa nemunhu wese kana isiri matare edzimhosva
iwo mutongo uyu wakapiwa naJustice Chitapi nezuro unorevei kuna vachamisa mbune
changa chiripo ndechekuti pane vashoma ndinonatsokanosanganisa vahwende vanga vachida kuti vataure nyaya yekuti vamiririri muparamendi yezimbabwe vemdc alliance havafaniri kudzoswa kana kubuditswa kana kumiswa basa neutungamiri hwamuzvare kupe kana vamunzora kana vakomichi izvi zvakarambwa navachitapi kati havana mukana wekuti vateerere vahwende nekuti vanoona kuti vahwende havana vanzora vakamiririra ndozvakataurwa saka zvoreva kuti panyaya yechimiro chemusangano wemdc alliance zvava kuda kuti pachiva nechikamu chakajeka chinotaridza kuti bato iri kuti risvike pakuti rigamuchirwe rizivikanwe kuti rakamira rakadai vachamisa vachatorana danho ripi vachaenda here kucongress katarwa nesupreme court kana kuti vachati aiwa izvi tava kusiyana nazvo tava kutanga patsva kuti zvichida kwatova nerimwe bato risiri mdc alliance zvese izvi zvingatongozivikanwa kana pachinge paitwa tsvakurudzo iyoyo nhengo dzemusangano wavo dzaapa pfungwa dzadzo kuti zvinoitwa sei asi chiripo ndechekuti zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi nekuti iko zvino tsoro dzekumatare edzimhosva yangove tamba tamba chitembo muswenda kabati
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadheva mavhinga vachitaura vari parunhare vari kubritain sangano rezimbabwe farmers union rinoti riri kutambira nemufaro mitengo yakaiswa yechibage yakatarwa nehurumende svondo rino dare remakurukota rakawedzera mutengo wechibage nezvikamu makumi matatu kubva muzana uchisvika pazviuru gumi nezvitanhatu nemakumi maviri nemadhora masere patani kana kuti 16,028 zimbabwe dollars patani imwe chete asi mukuru wezimbabwe farmers union vapaul zakaria vanoti kunyange hazvo vari kufara nemutongo mutsva uyu varimi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu mazuva ose
munguva yakaita seya tiri munyika yedu yezimbabwe tichitarisana nenyaya dzezveupfumi takatarisa kumari financial issues tingati tiri munguva yakatomei asi tichitarisa nyaya yaitika yekuti hurumende iri kuramba ichidzoka ichitarisa kuti mari iri kupiwa vanhu patani rega rega rechibage kana kuti tani rega rega remasmall grains irambe iine vhadhu iine ukoshi hwayo vachidzoka vachiwedzera zvichienderana neku kusimuka kuri kuita maredzi tingati chingava chinhu chakanaka tovari kuongorora izvozvo uyewo zvekare kuti kupa maback pay chinhu chakanaka zvikuru tichitarisa value yemari iyoyo tiri kuona kuti iri kuenda iri pamusoro peatingati mapraisi ekunze ari kutenderera ari pa average ya 300 ye less than $300 apa US dollars apa tikadzoka tichitarisa zvakare value chaona kuti ndo iri kutariswa nehurumende yeZimbabwe toti vanhu vasashaiwa value yavo uye chakunyanyisisa kunaka ndechekuti vakanga vatengesa mwedzi unowapfuura vari kuwana maback pay avo kureva kuti tiri kutsvaka ningi value yakanaka asi chikuru chingada kuti chiitike zvikurukuru kuitira kuti varimi vagone kuronga maplani anoenda mberi ndechekuti dai tatagona kudzikamisa musika wezvemari kuitira kuti mari ive nevalue inozikanwa isaramba ichiti nhasi yakwira mutengo wezvinhu zvose wakwira ipapo ndo panoda kugadziriswa yatinoti currency stabilization
muri kumbotaura here nereserve bank vazakaria pamusoro penyaya yecurrency yamuri kunyunyuta nayo iyi
hongu pane hurukuro dzakawanda dzinoitika tine nzvimbo dzatinosangana uye pane zvatinonyorerana tichitaura nekutsutsumwa tichiti dai apa pagadziriswa apa dai pagadziriswa pane mukana wakadaro zvikuru kuru uye reserve bank yedu yenyika ino vari vanotumirawo nhume dzavo dzichiuya dzichinzwa zviri kunetsa varimi saka tine saiko zvino kune dambudziko rakafanana nekutengeswa kwefodya kwokuti 50% yemari inouya ichiiswa ari maus dollar muakaunti yomunhu then 50% yochinjwa nerate iripo yegovernment ye24-25 iyoyo tatsutsumwa zvikuru nayo tikatorakidzisa kuti kana vhiki rimwe chete rikapfuurira mberi tichidaro kureva kuti murema ari kungoremera pasina saka tee tichida kuti izvozvo zvirambe zvigadziriswa saka mukana uripo uye tiri kukurukurirana nebhanga guru renyika
iro goo regore rino rakamira sei vazakaria
zvatinowanzoita panyaya yegoo tinotarisira isusu kuti kunge kuine aya tinoti malivestock crops and livestock assessment mareports iwayo anotungamirirwa kana kuti basa rekutsvaka kuti tawana goo rakakura zvakadi anotungamirirwa neministry yelands and agriculture saka isusu tinenge tiri more maofficers edu anobatawo achishanda pamwe chete nehurumende kuti tizive izvozvo asi pari zvino hatisati tava nefiga hakuna tava nefiga rekuti tamira takadi uwandu hwezvakarimwa ungasvika pamatani mangani
mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunhare vari muHarare mutambi akambotambira zvikwata zvemasvingo United, AmaZulu, Dynamos nezvimwe Lloyd Sasa anoti vatambi venhabvu havafanirwe kukanganwa kukosha kwedzidzo senzira yekugadzirira upenyu hwavo hweramangwana kana zvenhabvu zvichinge zvapera Michael Kariati anoti panyaya inoterera.
Sasa uyo ave mudzidzisi pane chimwe chikoro muHarare anoti vatambi venhabvu vanofarira kuziva kuti upenyu hwavo hausi munhabvu chete sezvo nhabvu ichitambwa kwenguva pfupi vachizove neumwe upenyu varegedza mutambo uyu. Sasa anoti dzidzo yechikoro yakakosha kumutambi wenhabvu kuitira kuti azove nechekuita mangwana zvenhabvu zvapera sezvaari kuita iye.
Ya, chikoro chinhu chakakosha zvikuru mukurarama kwemunhu wese. Kungave uchitamba nhabvu, uchitamba mune zvese, mose umu munoda chikoro. Mushure mekuona izvi ndakaona zvakakodzera kuenderera mberi nazvo. Nhabvu munhu unotamba nenguva pfupi uye kazhinji kana waregedza vanhu vanokanganwa nezvako kozi unogona kukuvara unogona kurwara vanhu vanobva vakanganwa nezvako vanongokuda kana uchinge uchitamba panguva iyi unenge wava nemhuri unoda kudya kupfeka uye kuenda kuchikoro hapana munhu angakuitira zvose izvi saka unofanirwa kuva unozviitira wega
vatambi vakawanda vakaregedza nhabvu vari kutambura uyezve vakagara mudzimba vasina chekuita nemhaka yekushaya dzidzo yepamusoro sasa anoti kunyange munhandare chaimo munodawo kachikoro kuitira kuti mutambi anzwisise zvinodiwa pamwe nekubudirira
Mukutambawo nhabvu kana mitambo yakasiyana siyana munhu anofanirwa kuva aine dzidzo kuteerera zvinenge zvitaurwa nemakoches uye kukurumidza kufunga kuti apo waunenge wakamagara naye unofanirwa kukurumidza kumufungira kuti ari kuita zvipi. Vatambi vanotarisirwa kuti vave vamwe kuti vabudirire kuti vanofanirwa kuva mumwe muchishanda pamwe chete. Saka izvi zvese zvinoda dzidzo yekuziva kuti mukashanda mese pamwe chete munobudirira.
Asi Hlahla uyo akambotambira zvekare Shabani Mine ne Shooting Stars anoti nhabvu yakamupa upenyu hwainakidza kusanganisira kukwira ndege izvo aingorota nezvazvo chete achiri mudiki.
Zvakanyanya kundifadza mukutamba bhora kufamba nendege pasina mari yauri kubvira. Kubva pandakarega nhabvu handina musi umwe wandakazombofamba nendege nokuti handikwanisi kubhadhara tiketi ndega nekuoma kwakaita nyika. Ndoda kutendawo Dynamos setimu yakatanga kundikwidza ndege ndichiri mwana mudiki. Ndakafara zvikuru kubva muno muHarare kuenda kuBulawayo nokudzoka. Tine vatambi vakaita sana Pasuwa naTaoya Murewa nana Peter Fano.
Hlahla anoti vamwe vatambi vemazuva ano vari kutadziswa kuenderera mberi nenhabvu pamwe nekuita mari nemhaka yekutora zvinodhaka nezvimwewo zvakadaro.
Vatambi vazhinji havana shungu mazuva ano. Vazhinji vari kuwanza zvinodhaka izvo zvinoita kuti matambiro avo adzikire chose. Izvo zvinovatadzisa kuzotamba kunze kwenyika kunobhadhara zvakanaka.
Hlahla akaregedza zvenhabvu muna 2010 mushure mekupinda munhandare kwemakore gumi nemanomwe achitambira zvekare zvikwata zvakaita seMasvingo United neBotswana Meat Commission. Asi anoti ave kuita basa rekusimudzira vechidiki achishanda nevamwe kutsvaga tarenda kumaruwa. Vamwe vatambi venhabvu vakaita zvidzidzo zvepayunivhesiti vanosanganisira Taoya Murewa uyo akambotambira Dynamo, Arnold Tsunga uyo akambotambira Tanganda, Nigel Lemming uyo akambotambira Arcadia United nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko tiri kutepfenyura tiri kumba. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada anova iye Gwenyambira anonyora zvakare mabhuku uyezve anoita zvinhu zvakawanda munyika iyi anova iye chizvarwa cheZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kuita munyika iyi.
Zita rangu ndinoitwa Francesca Ndaiziwei Mandeya. Mabasa andinoita kuno kuCanada ndeaya. Ndinoshandira hurumende kubva muvhuro kusvika chishanu ndori kutanga. Richipiri ndiri Gwenyambira ndinoridza pandinenge ndakasununguka kuzvikoro kumafestival ekuno nekuma workshop ekudzivirira kuti vanhu vasazviuraye. Ndiri chipanga mazano watinoti solution focused coach. Ndinobatsira vakaremerwa kuti vature mutoro vawane tariro yekugona kuita zvavanoda kuita mukati meupenyu hwavo. Uye rechina ndiri munyore. Ndinobatsira vanoda kunyora nyaya dzavo kuita mabhuku. Mbira ndakangodzifarira ndichikura ndainzwa dzichiridzwa pamagrosa pedu. Vashakabvu vataiti sekuru Steven Chikanya nababa mukuru Shaya Chimwe vairidza chaizvo zvaisvika pamwoyo pangu. Asi paTV ndaionawo mbuya Stella Jewish vachiridza zvaindifadza nachioniso marayire. Ndaifara kuvanzwa. Muna 2007 ndakatenga mbira ndikaisa mumba. Mbira nhatu. Nyunga nyunga njari nedzevadzimu. Ndaingodzifarira. Vana vangu vasikana vakadzifarira. Vakanonga vakatanga kuridza. Mwana wangu Zanele akaenda nayo kuchikoro. Akanodzidziswa naticha Muzavasi. Ini ndakazotanga kuimba. Apo ndakabva kubasa. Ndichiudza mwana wangu kuti kwakanga kwakamira sei. Saka kubasa uku ndai dzidzisa vechidiki nezveutungamiri. Saka mukadzi wechidiki mumwe wataishanda naye akakumbira kubvumidzwa kuti arambe achienderera mberi nechikoro chataiita. Asanga akazvitakura. Saka sevanhu vaimirira kodzero dzekuti vakadzi nevarume vakaenzana, kuti timurambidze takati haa, tinenge taakutadza gwara ratiri kuti tiri kutendera. Saka takabvuma, asi zvaireva kuti kana achinge azoda kubatsirwa, isu tinofanira kumubatsira. Sezvinei, akabva atotanga kurwadziwa pazuva rechipiri, tiri pachikoro ichi. Isu takaenda naye kuchipatara kuruwa, ndokunzi nemukoti weikoko Nyamukuta. Chiichi. Kupenga eroko, achinongedzera mukadzi watanga taisa pamubhedha. Nekuti mwana aive akutouya, ndakashamisika naNyamukuta, vakatodzokorora mashoko avo kuti chiichi. Kupenga eroko, ndakatsamwa, ndikati munhukadzi, anotaura zvakadai, iwe uri munhukadzi. Unoziva kuti chii. Akanditarisa akakwidza mananda. Ndikaona kuti hasha hadzisi kubatsira. Ndikatanga kuchema-chema kuti ndibatsireyo. Ndapota ndibatsireyo. Kana usingagone, ndiratidzei kuti ndoita sei. Nyamukuta aya akati, futi hamuna mvura muchipatara muno, endai kupare nyatwa. Asi mwana anga akutouya. Ndobva tachizoramba takangomutarisa. Ndobva ati ndipe $5 yemagloves ndokumupa inini. Ndokundisupfura negokora achiti ndibude panze. Apamusoro wemwana wave kutobuda. Ndakanochema panze paya ndakufunga ini zvandakamboitikowo ndichizvara Zanele. Ndakashungurudzika. Ndakapotsa ndafa. Mwana akapotsa afa. Saka apa ndandakutya kuti Nyamukuta uyu achauraya mai nemwana ava. Ndozoita sei? Ndakachena ndikadzokera nchimhanya. Zvekuti ndadzingwa zvakashaya basa. Ndikadzokera ndikanopinda zvakare. Ndikaona Nyamukuta akabata mwana ari kutoyera. Ndakafara ndikatenda Mwari ipapo. Saka ndichidzokera kumba. Mwana wangu paakandibvunza kuti mai kubasa kwangu kuri sei. Ndakatanga kutaura nyaya. Saka pandaitaura nyaya kumwana wangu ndopaairidzambira akazvigarira hake pasofa. Ini ndakazongoona ndakutoimba. Mwana ari kuramba achiridza mbira. Saka ndokutotanga kwandakaita kuimba nemwana. Ipapo ndasanda kuridza. Asi ndakatozosvika pakuzodzidzira kuridza. Nekuti zvese zvanga zviri mumoyo tanga takuzvitaura pambira. Saka ndakatanga kudzidziswa nevana. Kunyanya Zanele. Ndikazoenda kuna ticha Muzavazi. Kuchinonyatsodzidza kuti asi mbira yakambonyatsomira sei. Ndovakandipa nhoroondo yembira kuti yakabva kupi. Zvichidaro. Ndikazoenda futi kuna Chioniso. Kunoti chii, hona tiri kuridza nevana. Unofungei nazvo? Chii akati, manga muri ipi minyeredzi? Isu ndokuzozvipa bhendi redu nevana kuti Inkanyezi, zvinoreva nyeredzi nechindevere. Takaenda futi kuna Vamutukudzi. Vakadzidzisa vana tsika nemagariro nekukosha kwamai. Tisati tatanga kuita zvembira izvi. Vakazotidzidzisa zvakare kudi kuimba. Kwete hako kuridza mbira. Saka ndova ngati vadzidzisi vangu. Bhuku ndakatonyora ndikatotsikisa mugore rakapera muna Gumiguru. Bhuku nderekuti vana mai vazive kuti vane simba. Ende simba ratinaro sana mai isimba rerudo. Ende simba iri vana mai vagozvishandisa kudzidzisa vana komana. Kuti vakaenzana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitsva chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvinotochienda kuna Joga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevhidhiyo yemukomana wepachinhoi Zulian Karendo iyo yakaita mbiri mushure mekunge mukomana uyu anyunyuta pamusoro pembambaira dzaaiti akuwadzwa nembambaira nababa mudiki wake. Zvakaita kuti makambani akasiyana-siyana anga achimupa chikafu chinosanganisira chingwa nezvimwe zvekudya. Vamwewo vachipawo mbatya, vamwewo vachiwimbisa kuzoendesa mukomana wekuchikoro mune ramangwana. Ini rwendo runo ndatiregai timbotsvaga chakanyanyoita kuti Zuliani anga achienda pamhepo. ndiana akamutora video iyoyo uye chii chakachaitika ndio zvaita kuti tiwane baba mudiki vainyunyutirwa naZuliani vanove shamwari ya baba wa Zuliani mukoma Lawrence Shaunopa Mulambo vanoye zvakare ndo vakatora video iyoyi kuti tinzwe kuti chii chakaitika kusvika vatore video iyoyi makadi mukoma Shaunopa
ndipo hangu makadi wo Mr. Jonga
Mukoma Lawrence, tiri kuzwa kuti ndimi makatora video ya Zuliani Karendo yakaita mbiri mukomana achinyunyuta kuti manga mamukwadza nembambaira. Mwatiudza kuti chii chakatora nzvimbo kuzoti mutore video iyoyi musi iwe.
Chocho chokwadi Mr. Jonga, ndini ndakaitora wena video iyi. Zvinoitika pana Zuliani, Zuliani paanogara pamba pavo, Main Road, saka panofamba mota dzakawanda murodi. Sazvino anofarira zvokutamba panze pegedhi. Aitonetsana baba vake pachimutidzokera mugedhi kana kuti inondambapamba veshamwari yako panieka. Ndopaakangotanga ipapo mukomana. Ende zveshuwa mutana kuzvirova zvinoitwa kunzoni mukomana anga amhanya kumbabva asvika paanopiwa mambaira anzwa nzara mukomana. Ndatanga kutaura pekutanga ndokananga kazomudzokorodza ndaakumurekodha ndichimubvunza kuti Zuliani watii. Mukomana abva ataura nyaya yake.
Saka tingati zvinhu zvamaa musina kunge maaronga here mukoma Lawrence?
Zvinhu zvanga zvisina kumborongeka wena. Zvekuti nyangwe vhidhiyo iyi paikaita vhaira wakati takatovhunduka takutoudzwa nevanhu takutoonawo mafoni evanhu kuti nemiye Zuliani yeiya Zuliani ataurii. Zvona zvinhu zvakatotivhundudza bo tanga zvisina kuzvitarisira. Cause like since particular video we never expected anything. Yangu video takangoti chingonakidzwa TV pako takamira. But takatozoona nenyewe video iyi zvayatova nyaya hombe. Zvokuti takashamiswa zvikuru. Zvinhu zvokuti zvakatishamisa bo tanga zvisina kuzvitarisira. But takatozoona kuti video yakatozoita mbiri yakaenda viral.
Ndabvunza mubvunzo iwewe mukoma kuti zvinhu zvamaa musina kuronga here nekuti kune vamwe madande mutando vari kuti makatoita kunge kadrama muchiudza mwana zvokutaura.
Vanhu ngavasadaro, hakuna zvinhu zvakadaro mukoma. Kana zvinhu zvokuti vanhu they never expected anything out of that video. Kuti kana pane chokuti vanhu vakatora video kuchizowana something, zvinhu zvakangoitika coincidence.
Chii chamakadzidzawo kubva pavhidhiyo iyoyi yamakatora zvenyu muchitandara?
Nangu kwandiri like video rakandidzidzisa zvinhu zvakawanda. Rakadzidza zvinhu zvakawanda mukoma paipai kuti pride is just nothing. Bose chaizvo chaizvo denaya ndirininini baba Zuliani vanga varivo vakabata foni vachitora mwana wangu. Paakataura zvaakataura zvenhu ekuti usatumire mwana wangu, usatumire mwana wangu. Letita pride kuti aiyewo usatumire mwana wangu unonimakisa nevanhu. But amen pamwe kuti zvinhu zvanga zvarongwa namwari. Zvokuti baba vake pakatorwa vhidhiyo racho pakaita kunge pasina chaitii. Ende panguva iyi atikatora vhidhiyo pana mwana wakatoripo mumwe mugurupu randakaitumira rekubasa kwedu. Mumwe munhu anotomuziva basi chana arondirisa foni yako mumwe zvamuri kuzvisiri izvo ipapo. But isusu like hatina changa chakaipa chataiona pairi plus baba vanga havana kana vakatoona vakatomubvunzawo. Iwo baba vakatomubvunza kuti Zuliani kuti ndiri kukwadza nechii akataura.
Mushure mekunge marekodha vhidhiyo iyi mukoma Lawrence, imi makazoiisa pai kuti izoenge yakuwanikwa nevanhu vese?
Patikairekodha takaiisa mastatus efoni yangu negrupu, I think it was one group rekubasa kwangu randakaiisa vhidhiyo. Zvokuti takatozovhunduka takutoudzwa afta mazuva kuti muri kutsvagwa vhidhiyo yaZuliani yechingwa, ari kutsvagwa nevanhu yechingwa watotota takatovhundukawo.
Saka imi munonzwawo sei nembiri yaita Zuliani kuburikidza nevhidhiyo yamakatora iyi?
Ndinonzwa kufara zvisingaite Mr. Jonga nezvakaitika mukati meupenyu hwaZuliani. Ende zvinhu zvokuti zvakaitika but zvanga zvisiri muurongwa hwedu, zvanga zvisiri zvinhu zvokuti tanga takatarisira anything from it. Taurowa zvinoitwa zvinonzi kana pachiitika mablessings kune vanhu vaunoswera nawo, so I'm truly happy because like the blessing irimo muraundi redu. Ndinonzwa kufara zvisingaite.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mukoma Lawrence Shaunesu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotendawo zvikuru, ndinotendawo zvikuru kune mhuri yeZimbabwe iri kubatsira mukomana. Ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mukoma Lawrence Shaunopa Mulambo vari parunare kuSouth Africa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tafakashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakane mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Tichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7, ngomgqibelo mhlaka 30 kuNkwenkwezi 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshise amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukungqoba kukhetho luka-2023.
Thanda ukubonga uPresident Janisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumutshele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sithathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasetheka imbola.
Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona ezama quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akuna mbethe yafinala kuflu ungodonkana nje uphi ongodonkana okubili akuze ukuthi zibambe ithumbu yesini futhi okuyi-three slices ngesinye isikhathi nilotira imihlulu esibulini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu-024 270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebelegcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160 kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolitshi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDC T ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba lolu daba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba lolu daba lumelelo lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Makalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukubonga upresident Chamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumuchele ngesindebele bezwe kuhle ngoba izolo sithathabile sithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Chitapi wasepheka imboza engasoze idliwe nje legundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandile omunye ujaji, kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-president. Khonoko kutshengisa ukuthi into le ivoqwa ngabomu. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalasithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomu njengoba besazi ukuthi u-Douglas Smith ngo-1979 waforma internal settlement yaba yi-Rhodesia, yaba yiZimbabwe Rhodesia, yaphela within 6 months. Bayavoca ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhontesta sazuza upresident Chamisa over 2 million votes. Saba nama-MP sibhalise MDC Alliance, sahamba ecourt sayachallenja upresident weZANU u-ED Mnangagwa si-MDC Alliance, sayarejista ku-Political Finance Act si-MDC Alliance, sayephalament si-MDC Alliance. Yikho sesimangala namhla ukuthi umntwana wakomoyo sekuthiwa umntwana sekuthiwa ngakosibala. Angizake ngubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo i-MDC ithi yinqwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-MDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edalele ephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, njalo sokunika ibandla leZANU PF amandla.
Konke lokhu kumvala ku-politics. Abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula, kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethwandaba baye kuthi lo isamvotela. Lingaze lidabuke uMzorewa wathatha abantu wahambisa abantu abadala eMozambique, uthe senza amanyala ama-recruits nama-freedom fighters bamala. Bonabo abangathatha sebesiya kukhuphe lo Monzora ukapula, hhayi abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhangela le ukuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe lezikolo, babe lezile mali, babe lenotho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa, hhayi kuzaphela njengamazolo. Ubukhosi kufanele lamazolo mntanesizwe.
Lowo ngu-Dr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sikhuluma lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-decision le ephuma ekhothi ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi kuhamba njani. Owakathesi ngibona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo, ayiyokuthi alikhonstitutwanga kuhle. I think sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni, not nje ngokokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza i-constitution entsha iphume lideclare i-MDC Alliance ibe libandla elitha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yathiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yiko indlela ukuthi ibandla leli liphumelele liye phambili, ngoba ube lokho lilwisana le-decision leli lilwisana loKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kulekwe linceda ngani sisama-elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubone ngani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
UMahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esepartini. ndanga ubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini imi njani uyangaphi usuka nga ngesikhathi esinje kunokuxokozela kungaka thinki kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubaba uMafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubaba uMafa nguye ofaka uThabo ngusecretary wokuya qoqa ibandla emaphandleni kunokuthatha umfana omutsha ongangwe Happy Motsidziva ukuthi kuthi ayeqoqa ibandla emaphandleni nga kade sokunzima uThidziva bengasebenza ngcono lomahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hayi la ikamahere hayi kabayicabangisiwe kuhle bakhona abantu abasizinti kwi-MDC abangaba izikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphi ubona lisiba labantu abaningi abazabuya kulo njalo lokhu kutshoni kubandla lezanu PF
abalolwazi nje beqinisele bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyina uKhuphi njengoba sesibabona la ma-MP ikakhulu kwi-leadership khona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphi ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abasePharliament ingxenye abazafuna ukuprotector indawo zabo ePharliament khona lokho kuza cause confusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa and kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iparty zahamba idabukile kukanye kukanti kufuneka ukuthi iparty le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU PF ifike iwine khona kodwa uthi uyabala amavoti eZANU ubone emalutshwane kula ma-MDC wonke ayabe ehlukene kuyaqinisa iqembu leZANU PF njalo abantu phandle nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyo bahle bathi i-MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele leZANU yangikhona yena leyo kuthi ngakulesikhathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawonye kuphuma inxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa
lo mnumzana abekezela madoma afuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele iStudio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lePhalamende athintwa isinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo kwezemaphandleni izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwetanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zivuthane ngobuningi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus u-Albert Ncube usipha lolu daba
izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba bengasaphumi kakhulu kude abanye sebesikha edamu ngenxa yalolu dubo inhlanganiso ye-Africa isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo selikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcini isihlalo wekomiti ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile
manje into esesihlana layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile ukho lapho sesidinga ukuthi singasiyathola ukuthi sithole omunye ujojo sesihambisa iripoti leyo kucouncil into ucouncil wasiphendula wayo wathi njengoba libona umumo usesenzi awukabile ukuthi ama-ofisi avulile kwesihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunje ufoyitha ufanele ukuthi sivale lapha amasoli akusa amanzi kungavelilanga lithi amanzi kasapompeki
amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi yepispanda othi udubo lwamanzi beselunganeni esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima
so kathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi ngani usifake engozini ngoba basondelelana but ngokuthi amanzi akhona abebanjwe ephithizelwa bewakha fasti khonapho kugcina besondelela
udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangelelwe ukuthi lusabalale kwinyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu kusenza labazali abalabantwana abafunda esikolo zamakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise izikolo zamaphandleni zingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matanangombe uthi kunengi okusilelayo kulezi zikolo okudinga ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvula kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana ikakhulu ezikolweni zemfundo ephansi, ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela, into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Kungakuya ngani, ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe, kungabi lokujahathize, ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe unkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe Waters, othi kuza kuba nzima lakubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo, kambe sizabathungela amaqhiye ethu sibabophele abantwana? Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokho, izikolo kazime. Yona leni programu uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids, angimboni umzalo lesibindi sokuhambisa umntana akhe esikolo.
Ekhuluma esesikolo seMthabezi izolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeki ilanga lokuvula kwezikolo esithi lokho kuza kube ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuza kumele zibe lamanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo bahlasele igciwane le-coronavirus liya liqonga mihla ngemihla. Zaliningi labazali lithi lisavela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egciwane le-coronavirus, kumbe ngesilungu i-quarantine.
Ya, ungasitshela ukuthi ubungaphi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona
khona? Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eGoda la eKeruteni straight ku-quarantine for 14 days. So ngalisuka eGoda ngalisuka Zambia sile eGoda amapolisa esiyetharafayet nakusiya high school.
Kodwa wena uvele uhlala ngaphi?
Mina ngivele ngihlala khona eTisak.
Ye, edolobheni liphi?
EVictoria Falls.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapi kwakhona?
Emonsi High School.
Libane ngokunganani?
Ngafika ku-150 siyaphezulu khona.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Ye, silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akula mbheda, silala kufloor, kungodonkana nje, kuphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengoba siphansi kukaZambezi kuyakufiwa mama.
Manje bonke abavela eZambia, njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothenga isinkwa lokunye okuhluphayo eZimbabwe, bayavalelwa?
Wonke umuntu ungatholakala nje usebhoda nje wenza ungavelanga elizini eliphandle nje. Kwakhona abangena crossfire kawunti yabesebhoda nje zama ukuthi beza ngaphathisa uyimpuphu nje awungela mpuphu ezweni. Ngayivalela nje ukuthi astraight ku-quarantine.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ukudla ukuthi nje ubambe ithungu esini sithi okuyi-3 slices nje. Ngokwesinye isikhathi ngilethe irayisi lesibuni khonokho nje ngitiye nje thintiselwe nje uchago nje.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso boarding school, ligeza ngani?
Ah, akukhona nje laphiwe ngamabhakede ukuthi kushe
amanzi akhona abe kudunyeziwe
akuda 3 temples ngokufakela yini nje uvuke ekuseni ufake amasikeli ufake elayini kuphela.
Izihlobo labangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla?
Bayavunyelwa ukuhlala kanyeke. Khona banwele ukuphathele ukudla, bayabetha ku-quarantine naye bayabhodela.
Bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla?
Hhayi, abangalethela but bayaxotshwa ngesiritheko ukuzijadulika phakathi.
Manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini? Layenzwa ama-test?
Sofayini yamasanitary angikhona kaweko ubona ukudla kwangikhona yeke kumarumi ngithulana naya so that manzini nawo naphaa ku-quarantine lilala ngithini zeni i-quarantine khona kuyawuvulela yitaplike wafunelela sort of like a breathing zone because ukushesha khona sesiyikhiphe khona la andiyabona so futhi ya I cannot advise someone in such situation ukuthi aphunayo izina akakhona liya enezentala zami ukuthi bengavuki ngisem kabahlali khona le bengavuki ezintathu nginqakela i-chance yokuthi behlale bengavuki because kakuya straight ejelile ngibijelile ngasibo za-quarantine.
Manje likhona khonapho akula osoke wagula kumbe ogulayo sikhuluma nje?
So far akula.
Usuke wakhuluma labanye ngabavela ngaphi nxa ukuxoxa labo bahlala ngaphi kweZimbabwe?
Ubuye abavela eZambia, abavela eNamibia, abavela eBotswana, some bavela eHarare, abanye eKhosi, abanye eWapi, abanye eBulawayo.
Manje lihlala njani? Omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endaweni?
Hayi, siyashare ama-classes nje different like one bafaka ngama-blocks like ukuthi class by class and they wanna be like i-pavement e-center so bahlala bahlala kwaza-pavement bahlala kwaza-pavement but still indawo leyo ihambiphela sekusofa sekungenye ibhlokho ukuthi ithumbi lesisilandelana kuyabakhazinea.
Sisike sezwa abanye beplumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi amathathu kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela. Kuyayenzakala yini khona la?
Hayi, lapha sofa angikezwa.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sizaba sikuthinta size ukuthi kuhamba njani. Ungavalelisa uZulu?
Hayi, ngiyabonga lonke wazalane. Kuyaziwelelangelihle njalo ngilifisela okuhle but lokhu ukuthi abasemazweni ngicabanga ukubuya ekhaya hayi lingakabuyi liqale lime akulunganga ngapha kuni zinduku zodwa liqale lime sibili lingabuyi ngizame ngazenza indlela nangicatheka liyane licathile khona ngabo lingaphenduli ngapha kuni.
Hayi, siyabonga.
Hayi, kuhle kahle.
Lo-ke bekungomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu ongafunanga ukuqanjwa igama. Besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane namuhla sixoxa nomqondisi wenhlanganiso yeSouth West Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi. Sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi, bambiza abathi Chele. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso, okunye kwakhona kugoqela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi njalo khathesi kuyini eliphathele ngakho?
Sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe, namely Bulawayo Metropolitan, iseMashabelelands South, iseMidlands, iseMashonga. Lama lenhlelo ezitshiyeneyo esizenzayo. Kulolu hlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative esikhangela khona okwezinto ze-GBV, gender-based violence, khangela ama-harmful cultural practices. Sibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery kuma-children, south, le-migrants.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani, njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo okay. ngalesi sikhathi okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo?
Igciwane leli le-corona kumnyanya esikwenzayo okwakhathesi, ngoba sinanzelele ukuthi igciwane leli liya-affect-a obaba nabomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities, njengoba nje siyi-network, sisebenzisa ama-community-based organizations ethu. So siya-disseminate information, njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic, okunye okuphuma ku-social media kusene kungaso-information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isisibaningi. Even futhi nabomthetho, ngoba kuye kwaba le-ishu eyenzakale e-Cultural Park eyabosisa bango-2 njengenhlanganiso leyi sikwini-forum futhi okuthiwa i-Matilan Forum sabhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabomama ababili abahlala e-Cultural Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelacala. EFT bezidinga izinto ababesiyathenga nje, so sabona ukuthi izinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima, ikakhulu ku-lockdown, ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading, kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye iy'nhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo lokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-messages amaningi ngomama, so-ke igciwane lilakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu. Futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls bayibo aba-responsible for dealing ama-domestic chores, nursing, ama-sick care, family members kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona liyake libancede ngalokho elikwenzayo, njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyake siraise i-awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution, bengahlukuluzi ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siyareshare kuma-safetynet, kuma-counseling institutions, abanye sisebenza labo baku-counseling. Siyakule hotline bakhona, yebo, esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma-community esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-South West Region Gender Network. Sixoxelayo ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane lakusasa. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sekule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.